Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weTriple C Muzvari Fadzai Mahere, vati bato ravo rinoda kupiwa gwaro revavhoti iro rinobatsira zvakanyanya mukuongorora gwaro rekutarwa kwemiganhu.
Kutinetsa seTriple C ndechekuti hatina voters roll. Voters roll yakakosha pakunzo, inotiudza kuti kune mavhota mangani muconstituents yoga yoga.
Vatiwo vari kunyunyuta nekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo wenyika iro rinoti vavhoti vanofanirwa kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency, uye izvi zvikasaitika havafanirwi kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana.
Mutemo unotaura kuti each constituency inofanira kuita number of registered voters akada kufanana, kana achizosiyana asiyane ne not more than 20%. As news tiona kuti Bulawayo Central for example ine mavhota 22,000 asi Mount Pleasant constituency ine 33,000. Difference iyo yakakurisa, siyano iyo yakakurisa pamutemo inopfuura 20%.
Bato retripusi ratiwo harigutsikani nekutarwa kwemiganhu sezvo pagwaro rakabudiswa nezek zvichiratidza kuti matunhu akawandira kumaruwa zvichienzaniswa nemadhorobha zvisinei neuwandu hwevavhoti.
Zvakare isusu tiri kunetsekana nekuti zek zvatakataura isusu mumatsamba takanyora haina kuzviteerera. Tinoona maboundaries vakaita maconstituency yakawandisa kunana masvingo kwainofunga kuti pamwe ZANUPF yakasimba isingatedze mutemo ichizoisa maconstituents mashoma kumaconstituents maurban akaita seHarare. Harare iko zvinezvi ingori ne 30 maconstituencies asi nekuwanda kwaita vanhu yaifanirwa kuita at least between 34 to 36 nemanumbers atina.
Bumbiro remutemo wenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemiganhu rikasabudiswa medzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Kutarwa kwemiganhu kwakapedzisira kuitwa muna 2007 kuchigadzirwa sarudzo dza 2008. Vakafanobata chigaro chemutevedzera anoona nezvesarudzo mubato reTriple C amai Ellen Shuyedenga vati gwaro remiganhu rinofanirwa kugadziriswa kuti rishandiswe musarudzo dzegore rino, vachiti hazvigoni kushandisa miganhu yakatarwa muna 2007.
Bato taona kuti maboundaries delimitation report iyi kune zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa, asi tiri kuti ngaisaraswe, ngazvitarisise zvinhu izvozvo zviri kunetsa toona kuti zvinogadziriswa sei. Kune nyaya yokuti izvozvi, kune nyaya yokuti maboundaries awa akasatariswa, edelimitation awa akasagamuchirwa, tinodzokera mumaboundaries a 2008 ende zvichatinetsa zvokuti nokuti kana tichitarisa vanhu vemuZimbabwe vanhu vawedzera zvakanyanya.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimiririra rinonzi International Foundation for Electoral Systems vafarai mukuta vaudzawo Studio 7 kuti vanoshamiswa negwaro rezek sezvo risiri kutevedzera bumbiro remitemo yenyika.
Pane muziyano mukuru chaizvo unototarisaiwa kuti ko iyo zvedu yakazviwanei kuzoti inojabha nekumusoredzwa 50% yezvati kumatiti something percent. Saka izvizvi zvakasiyana chaizvo nezvatinofanira kuita tichitevedzera bumbiro remutemo wedu.
Vamukuta vatiwo zeki inofanirwa kuburisa gwaro revavhoti pamadande mudande kana kuti electronic voters roll kuti vanhu vagutsikane neuwandu hwevavhoti hwakashandiswa mukutara miganhu iyi. Mutauriri wezek vaJasper Mangwana vati titaure nemukuru anoona nezvesarudzo vautei Leslie Gwana avo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Patazivisa vamangwana kuti vaSly Gwana vanga vasingabatiki, vamangwana vati tutumire mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network SESNI amai Ellen Dingani vatiwo sangano ravo richiri kuongorora gwaro redelimitation iri, uye vachazotaura nesu kana vapedza kuongorora gwaro rese. Paramendi yakatoomba komiti ichatungamirira mukuongorora gwaro iri. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu iri rinogona kudzoserwa kuZEC kana pane zvinoda kugadziriswa. Asi ZEC ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganhu iri kana kuti final delimitation report. Kutarwa kwemiganhu kunoitwa mushure memakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.